Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatangonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro vasara pabharo zvakanaka, enzara kupera zvakanaka, tiratidza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo, nekuti pese apa vanenge vachiita mascratch kuzongo yavo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vatemba mliswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumaselves vichitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatsigiri.
Makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yezimbabwe chena nekuda kweunhu wemachina, kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvemabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zvezimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira zanupiefu mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira zanupiefu musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota reMatebeleland South vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindustry amai Sikai Nzenza, gurukota reICT vaJefan Musoere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, uye vaimbomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka, vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pachekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Tazviri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamari dzavo dzatotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti mikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutora gavhenmendi yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi pese panoitika chirongwa chakakura kudaiwa hapachaiko kunyunyutwa.
Kova muari kuti mazita avo anga asiri pamabalot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro mhozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki. Saka vofunga kuti mazita avo aripo ivo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatiipo ndechekuti tinoda kuti vese vane mazita asipo tinoda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tikauti vagopinda mumbudu yedu yezanupiefu kuti vatakatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya i ukaona mwana wake wezanu amwe naatomboya kuzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mumbudu yezanupiefu tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varedzeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader tanika inzii team leader kumashoreland west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwa chidanho chiri padenga kuda marasosvika kuprovhinsi kwandifanira ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kuna ani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende raa kupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanupiefu tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana chii tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa totosevenzesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanupiefu pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiite zveguestmating
avo vanga vari mutauriri wezanupiefu vachris mutsvangwa vari parunhare kuharare nablessing zulu westudio 7 asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira norton vatemba mudisa vanoti zanupiefu yava kurasa vatsigiri vayo mumaseles ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu
zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti wakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastructure mabazi anenge vanafazi vaya unoshaa kuti vari kutsvagei iwo musangano unotove nedepartment rezvinhu zvese kubva kubhizinesi kubva kuinformation kubva kukomisariati komisariati ndotete wemusangano ndo vanoronga mastructure asi maelections aaitwa nefazi fazi inonzi ngo kasi tikada kutaura chokwadi pane mutemo uri kuiswa kuti mango asi apinde muzimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga wezanupiefu asi matongero enyika here ko sei iyo sengo vatenderwa kuita izvozvo zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodla vana vayo ivo vanga vachichengeta vana saka ndipo pane dambudziko ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano wezanupiefu zvandaona kasi chekupunda musangano wezanupiefu
izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi
vakuru ndo vanotungamira saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano wezanupiefu ende ndinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musango ka saka bhora musango wacho mutambo wacho atotanga izvinezvi nekuti vakawanda vati aorit kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendera ndiyo ichakukambenerai ndo ichiita kuti muhwini nekuti mukaona vakawanda vati vadyiwa nzvimbo idzodzo dzogona kuenda kune opposition nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition and izvozvo ndizvo zvinoita kuti zanupiefu iluze mafosi izvino zvakaitika 2008 zvakaitika gnu paya saka bhora musango ragara richishanda ende riri muropa mevanhu vezanupiefu nemapato ese vakangosafara nechinhu vava kuenda kune muvengi
vamuliswa timagara tichinzwa mashoko kana kuti
makuwa okuti pani ratigiri kauti makempi ratigiri vamwe vari kutsigira mutevedzero wavamunangagwa vachiwenga vamwe vari kutsigira vamunangagwa sokuona kwenyu kauti sokuziva kwenyu zvine chokwadi here izvi zvingava nechokuita here nezvatiri kuona pasarudzo dzemaprimaries
hapana kambani kana muri sina bopoto asi bopoto ndiye baba namai kandana baba mini zvazvimwe asi zvinoratidza kuti even iyo CIO yacho inolidwa nava Isaac Moyo director general mutevedzi wavo ari deputy director general tapfumane panenge pane kukakakatana ikoko nekuti muri kuona kuti ivo veCIO vari kuti ko avabva nekupi ende se vari kupiwa mari kune thing heritage futi iriko yemao veterans zvinhu zvese zvaangotangwa panguva inoi ende zvinenge zvine varidzi vazvo kana vari pasi vanenge vakuda kuti kumusoro uku vange vachisvikako kusvika kumusoro kukanganisa zviri kumusoro ende unokanganisa nemabasa aitwa nefast neheritage pamwe chete war veterans yagara neassociation yayo National War Veterans Association inozikanwa neWar Veterans League kuheritage yemawar veterans yabva nekupi nezvakadaro saka kurakidza kuti vakuru vemusangano wezanupf havakoshesi and havavimbe nemastructure emusangano wavo neizvozvo vaakuita sei vaakutanga zvakati wandei zvakukanganisa emusangano ende vanhu vemusangano vakuti isu takumbosuduruka mumboendesa vamberi ende izvozvo zvinowanzoitika kana zvinhu zvakawanda zvakuitwa zvisingawirirani nevanhu kana varidzi vechinhu
nhengo yeparamende inomirira Norton vatemba mudisa vari parunhare kuNorton nestudio 7 sangano recenter for natural resource governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuchina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose mukuru wesangano iri vafarai maguu vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa vanogara mune zvicherwa zvaakukanganikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuchina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende vamaguu vanoti munharaunda yehwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakangova vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chatichaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo
makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose nyika yese yezimbabwe iri kuchema nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muzimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo vashandi vari kubatwa senhapwa vanorohwa vanoshandiswa vasingapihwe muripo vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro vanhu vazhinji vari kushandira machina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo saka idambudziko guru
vamaguru sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe
tichiongorora dambudziko raunzwa nemachina tinoona kuti dambudziko chairo haasi machina nekuti hakuna munhu anobva kuchina wongonanga kuusumba wosvika kuti ndauya pano kuzochera black granite hakuna zvakadaro dambudziko ihurumende yezimbabwe nekuti machina vasati vapinda mumaruva vanotanga vaonana naminister of mines vanotanga vaonana napresident pavanozouya kumaruva vanenge vatopiwa magwaro ekuti kune vanhu variko asi itsvina havana nebasa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine ZRP, panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta maChina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumisha mavo pasina order inenge yabva kukoti. Asi maChina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete maChina, nekuti maChina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemaChina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi maChina itei zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground. Kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grant, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemaChina, iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye maChina, imimi tsvagaiko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, wobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apapa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti maChina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Chovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera apo rori mavakanga vari yakabonerana neimwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinda nedetera. Vachinyora patwitter pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato rezanupf. Munewsday makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvegwaro revavhoti kana kuti voters roll rigopiwa kwevanhu vose kuitira kuti sarudzo ionekwe kuti yakaitwa pachekerere. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
changa ndoda kuti unacharungira iwe kai ndauno zamarava kutiko tinoda hurumende yomubatanidzwa kwedza vanhu kuvovesa vanhu ndoya ari kuda kuti idzokoroka isu tinoda kuvhota tombodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo izani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanidzwa mubatanidzwa weiwoyo hatizvidizi toda kunovhota tinodyiwa tiriyo asi iye waona kuti otodywa kanawo totoda zvomubatanidzwa
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei ndinokumbira vose vane access yeinformation iri kubuda yemaprimary elections ezanu pf vakaukulete manhamba yavemavhoters avhota pare pazanu pf maprimary elections oseti makaukuletewo netotal yavo ndiwo anozotipa idea yekuziva kuti zanu pf muna nyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwayo tinokumbirawo ndini maridza pajobek
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei vedu vedhokumendari real jazeera irika iri ivo vanoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzidzo idzi bcause vari kubira nyika zvinhu zvakawanda maticha haana mari ari kupiwa nzungu manesi muzvipatara hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu ava tinokumbirawo kuti negavhumendi yedu nevasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina purezidenti ukati ngaasungwevo basa rokusunga vana job scaler vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo kune wese ari kunzwa akaona dhokumendari real jazeera vedu wei ngatirejeste kuvhota tivhotere triple c tibvise hurumende yechimafia iyi ndini maridza pajobek
makadiko pastudio apa tiri kunzwa manyukunyuku kufara nekurakashwa kwakaitwa vachinotimbava tiri kufara zvisingaiti haiwa zvakaita vachinotimbava vaineta mubhuhwera kubhuhwera kwedu uku haiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti ngaaende hake chinotimba ngaaende zvake haiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana
ya vari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasanyanya kuzvifadzawo nenhema bcause ii pakaipa kwaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 ndohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachadi unofanira kuziva kuti pane kana ukanzi wapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyatsotseka tseka haubudirire panenge pakaipa bcause zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maanayo saini maiona indo inonzi big sign manje so hazvisi zvekutombofarira zvazvo zvachose sesi unogona kufara bcause uri kunopiwa cd6 unopiwa mari kuti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikuenda kukainema bcause zvinhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaipa
Makadii koko studio 7 ini ndinonzi Emson mupana anobva kwachilonga kuchiredzuko ndinochema nekuda kwezano pf zano pf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekesei vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoyi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu naivavo ivavo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavairege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezano iyi zano iyi hatichaidi kare I was born to February 1980 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii ikoko kunoitika ipapo nokuda kwezanu pf izvezvi ndotaura ndiku South Africa ndokwandiri ikoko ngatichinjei mabvumu ikoko toda kuti shanduko ichinje muZimbabwe tiregere vanhu ava tanete nevo vanopa mari izvezvi magodi ari kubikwa izvezvi vari kutenga vari kupa nzvimbo maChina saka ngatizive pekuvhotera vana vamai tichinje maitiro toda Zimbabwe yedu iite Zimbabwe itsva ndatenda ini kutenda ikoko Studio 7 kana mambo ya
saka naemi naemi regati mbobvunza umeja jenara waripi kupi ami jenara waripi waripi eh kunyarara kwacho ha wakana kuru kutumuisiko amenu kuna kumuisiko mbraze tu noto warari ndo wakatora harapu ano uti vane mapowers kutu wanu kwanza kukontrola kana wita stand up ashino kiri kuitika in this country waripiko waripiko haa manyanya kutisigiria indi makango fuda maogo chichitika chichitika mubi wa mgodi isinga chereke kutu pa week unopata 100 gram iwa hitura mgodi kutu pa week wanubudisa 100 kgs washino tingisa unzo ami jinara wa maganyara arai matisigiria mtu zote munaro simbare kuita zinu jitu uche manawa mapowers wanao wanozviguna waende vandowega vatoti ndowega kupi yedu taitokumbira kuti vasvinure ii vanyanya kurarisa he kubraibwa here mabraibiro wacho haazonyanya unonobraibwa nemine wobraibwa neGG6 wobraibwa nepras tengesa hakunyika saizvozvo muri kuita imimi ami general navhareriyo matinyirasa kuno sadaro mudhara matirasa kuno hii tariredu ndimi tiri kutemba neministeresho zvidiki zvamakapiwa pane zvatinozokupai isusu mukagona kutibatsira zvatichemane
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro mutungamiri weamerica vajoe biden vakazivisa kuti dunhu remississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutumupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu kusanganisira neumwe mudunhu realabama izvi zvichaita kuti hurumende yeamerica ibetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutevedzeri wemutungamiri weamerica amai kamala harris vakasvika mughana nezuro murwendo rwavo kuafrica ruchatora svondo rose amai harris vanotarisirwa amai harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peamerica nenyika dzemuafrica senzira yokudzikisa ukama hwenyika dzemuafrica nenyika yechina amai harris vachashandirawo tanzania nezambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi mamiriro ekunze kupedza nzara uye nezvevechidiki sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rezanupf rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu asi nhengo inomirira norton muparamende vatemba mudiswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumasales vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri sangano recenter for natural resource governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinafu bhizinisi ivi kuchina vachiita madiro nezvizvarwa zvezimbabwe sezvavari kuita munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele